su tista zvichinja chapinda chapinda de jinja paita mastaza patora ema picture vanoda mafaro varikudaidza viva gore rachinja mustaira chapinda pachiri kudhukira festa chigwini tautoti seva siva sign ema ninja music kutapira nice kuita ngene sugar kuzai riri papi yobwenda rishuda bandaro vamango mandabva ndaudza uchifunga ndenganyepa vabvunze hapana kana chavanondiudza maguta ndakonka kwangu indi kwemaguta epic flim first diri chap shooter garai mava udza hapana zvavanondiudza
usalati hauzive kutamba nemabus
tisinde kuseta malimit emangoma overdose
undipomera usalati hauzive kutamba nemabus
tisinde kuseta malimit emangoma overdose amanamba tonyora
Overdose.